Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri kurume 29 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muzvare Mary Mubayiwa vaimbove mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanzina chiremba vavo vadimurwe ruoko sezvo vasisakwanise kurapika. Izvi zvinotevera kurambidzwa kunorapwa kunze kwavakaitwa nematare.
Takaona dzimba muno muZimbabwe dzichipazwa pachiitwa demolitions munguva iyo vanhu vainetseka nezvechirwere ichi cheCOVID-19. Saka zvedi iyi inyaya inosuvisa zvikuru.
Sangano reAmnesty International raburitsa gwaro rinoratidza kuti nyika zhinji kusanganisira Zimbabwe dzakatyora kodzero dzakawanda munguva yekurwisana nechirwere cheCOVID-19.
Zvinhu zvanyanya kuoma zvikuru panyaya yekuti vanhu vawane raramo muno muZimbabwe. Saka vanhu vakungoenda vasina kumbonyatsotarisa kuti kwavari kuenda uku kwakamira sei.
Hurumende inoti ichadzora madzimai emunyika ari kushandiswa senhapwa kuOman mushure mekunyepekwa kuti kune mabasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muzvare Mary Mubayiwa vaimbove mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vanzina chiremba vavo vadimurwe ruoko sezvo rusisarapiki. Izvi zvinotevera kurambidzwa kunorapwa kunze kwenyika pavakaitwa nematare vachinzi vaizotiza sezvo vakatarisana nemhosva dzinogona kuti vagare mujeri kwenguva yakareba. Gweta ravo amai Beatrice Mutetwa avanga vari mudare nhasi vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti vana chiremba vari kuti muzvare Mubayiwa vararame vanofanira kunge vachidimurwa ruoko. Vatiwo muzvare Mubayiwa havasi kunzwa zvakanaka uye vari kuchipatara. Studio 7 yaedza kubata amai vamuzvare Mubayiwa, amai Helga Mubayiwa, avati vanga vasina kusununguka kutaura sezvo vanga vachityaira motokari uye vakamirira kupirwa zvizere kubva kuna vana chiremba. Muzvare Mubayiwa vari kupomerwa mhosva dzakawanda dzinosanganisira kuti vaida kuita vachiwenga kafira mberi uye kuti vakaedza kuda kuita uori pakuti vaviri ava vachate. Asi vari kuramba mhosva dzose dzavari kupomerwa idzi uye vari kutevera zviri kuitika mumatare vanoti zvapupu zvehurumende zviri kutatarika kuvaroverera nemhosva. Masangano anorwira kodzero dzevanhukadzi anoti mapato ezvematongerwo enyika haasi kutevedzera mutemo pakuti madzimai apiwe mukana wakafanira panyaya yezvigaro munyaya dzezvematongerwo enyika. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Umbo hwokubva kuZimbabwe Electoral Commission ZEC hunoratidza kuti zvikamu 10 nechidimbu kubva muzana kana kuti 15.5% zvevanhu vakakunda musarudzo dzemakanzuru vaive madzimai uye zvikamu 21 kubva muzana kana kuti 21.4% madzimai akakunda musarudzo dzeparamende. Sachigaro wesangano reWomen's Coalition amai Eva Niceman ando vanoti izvi hazvienderani nezvinoshuvirwa nebumbiro remutemo.
Kumapolitical parties havasi kukwanisa kunzwisa nyaya iyi. Ndinoshaya kuti chikonzero chavo ndechei. Nenyaya yekuti madzimai macho ari kuwanikwa achifildwa semacandidates. Vazhinji vacho vari kunonovhoteswa vachivhotera iwo vanhurume. Saka sarudzo dzavo dzichangopera dzemabyelections zvakabuda pachena kuti hakusi kuti madzimai vanotadza kukukwidzawo mune zvematongero enyika, asi kuti macandidates mashoma akanga aiswa tikatarisa 148 candidates aifanira kucontesta pamaelections aya. Tinongona kuti madzimai vanga vari vashoma, vanga vari 28.
Vakurudzira vemapato ezvematongerwe enyika kuti vatevedze bumbiro remutemo, vachiti nyaya yekuti madzimai mashoma mumakanzuro neparamende ndiyo inoitawo kuti nhunha dzavo dzisagadziriswa nguva dzese, nekuti varume havanzwisisi matambudziko anotarisana nemadzimai. Mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, Muzvare Stavilede, wavati zvinosuwisa kuti madzimai akabuda akawanda vachinovhotera varume, nekuti vakadzi vanenge vachikwikwidza vanenge vari vashoma.
Takuda kuenda kuelection, vakadzi vairohwa kumarali vaishungurudzwa. Paitwa maprimary elections emapolitical parties, kwaita nyaya dzatakarekodho dzevote buying, vakadzi vamwe vachirohwa, vamwe vachibirirwa pamaelections aya. Saka tinongoramba chingodzokera kumapolitical parties, nekuti ndivo vane responsibility yekuti madzimai akawanda apinde mune zvematongerwo enyika.
Vatiwo apo nyika yatarisana nesarudzo dza 2023, sangano ravo richange richiongorora kuti mapato ezvematongerwo enyika anotevedza bumbiro remutemo here. Rimwe bato rakapinda musarudzo dzemabyelection reMDCT inotungamirwa navaDouglas Munzora rabvuma kuti harina kutevedza bumbiro, asi rikati nhasi chaiko komiti yepamusoro yebato iri yaita musangano apo yazeya nyaya dzakawanda, kusanganisira nyaya yekuti madzimai apiwe mukana yekukwikwidza musarudzo. Mutauri webato iri vaWitness Dube vati itariro yavo kuti vazadzise zvinodiwa nebumbiro remutemo pasarudzo dza 2023.
Takaedza nepatinogona napo pese kuti tiite mawomen akawanda. Ndosaka makaona kuti tisu tanga tine vakawandisa election iyoyo, asi hatina kuzogona kusvika 50-50. Ndo imwe yenyaya dzatanga tichivheneka nhasi.
Mutungamiriri wesangano reLabour Economists and African Democrats Amai Linda Masarira vati bato ravo rinotevedza bumbiro remutemo.
Isu mastructure edu ese ane 50-50 representation. Tikatarisa kunational executive yedu chaiko, mutungamiriri webato ndini ndiri mudzimai, munyori webato secretary general mudzimai, national chairperson mudzimai, spokesperson mudzimai.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato riri kutonga reZANU PF kuti sei risiri kutevedza bumbiro pakusarudza nhengo dzeparamende nemakanzuro, sezvo mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa Mugwadi vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Mutauri webato reCitizens Coalition for Change, iro rakakunda musarudzo dzemabyelection, Advocate Fadzai Mahere, vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinokurudzira kuti madzimai akwikwidze zvigaro zvese zvingave zveparamende, asi vati pamabyelection havana kuita izvi nekuti vatsigiri vebato ravo vaida kuti vainge vadzingwa vadzokere pazvigaro zvavo.
Pampena muchaona patichakwikwidza mu 2023 election panenge pane madzimai akakwana kuitira kuti 50-50 inodikanwa nebumbiro tiitedzere.
Bumbiro remutemo pachapter 2 chikamu chegumi nechinomwe rinokurudzira kuti pave nemikana yakafanana pakati pevakadzi nevarume, asi izvi hazvisi kutevedzwa nevazhinji sezvo pasati pave nemutemo wakanangana nazvo kana kuti Act of Parliament inomanikidza kuti zviitwe. Constitutional Amendment number 2 inosungirawo kuti zvigaro 30 kubva muzana mumakanzuru ese zvinofanira kunge zviri zvemadzimai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Hurumende inoti ichabatsira kudzoka kumusha madzimai emunyika ari kushandiswa senhapwa kuOman mushure mekunyeperwa kuti kune mabasa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Hurumende yazivisa kuti kune madzimai 10 nemasere ari kuOman ari kuda kudzoka kumusha sezvo ari kubatwa senhapwa munyika iyi. Izvi zvaziviswa nemunyori mubazi rinoona nezvemukati menyika vaAaron Nepera, avo vati kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zana zviri kubatwa senhapwa kunyika iyi.
Vari kushandiswa sevaranda chaivo. Hurumende haifare nemaitiro akata saivoyo. Ende ibasa rehurumende kuona kuti vanhu vedu tavachengetedza kuti vasabatwe nemutoo iwoyu. Nekudaro musangano wedu wanga uchitarisa kuti ndezvipi zvatingaite kuti tione kubudisa vanhu vedu muunhapwa. Pari zvino vanozivikanwa igumi nevasere, but tine fungidziro yekuti vanhu variyo kuOman vanga kwasi kusvika kana zana chaivo.
Vachitaura mushure mekusangana kwemapazi akasiyana siyana ehurumende achiziya nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanhu vachiendeswa kwavasingadi, vanhepera vati madzimai aya akaenda kuOman achifunga kuti kune maforo manyoro.
Zviri kukonzera kuti vanhu vedu vange vachipinda musauna dzakaita munyatwa dzakaita sedzidzidzi, kunyanya inyaya yokutambura, yokusava nemabasa akanaka.
Vanhepera vati madzimai aya asvika kuOman iyo iri kuMiddle East anoshanda achishungurudzwa zvakanyanya.
Vamwe vari kubatwa chibharo, vamwe vanorohwa, havasi kubatwa zvakanaka generally.
Vanhepera vatiwo pamusoro pekunonunura vari muutapwa ava, hurumende ichaenderera mberi nekupa madzimai aya rubatsiro rwekuti agadzikane mupfungwa kana achinga adzoka kumusha, pamwe nekuatsvagira mari yekuti awane zvekuita munyika. Vayambirawo zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvitange zvanyatsoongorora pamwe nekubvunzisisa kana zvawana mabasa kunze kwenyika. Ukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen Action Group, amai Edna Masiwa, vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana zvikuru nokushungurudzwa kuri kuitwa madzimai ari kunotsvaga mabasa kunyika dzakadai seOman.
Zvinhu zvanyanya kuoma zvikuru panyaya yekuti vanhu vawane raramo muno muZimbabwe. Saka vanhu vakungoenda vasina kumbonyatsotarisa kuti kwavari kuenda uku kwakamira sei kana kuti zviri kufamba sei.
Vatiwo panoda dzidziso yakasimba yekuti vanhu vanzwisise njodzi iripo pakuenda kunoshandira kunze kwenyika, kunyanya kunyika dzinozivikanwa pasi rese kuti hadzibati zvakanaka kodzero dzevanhu. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende yeOman panyaya iyi sezvo tisina kubata miriri weOman muZimbabwe uyo asingagari muZimbabwe, Vambarak bin Salem Ausakwan, kuti tinzwewo divi ravo. Sangano reHuman Rights Watch rinoti kusarongeka zvakanaka kwemitemo inobata vashandi muOman kunosiya vashandirwi munyika iyi vachityora mitemo pamwe nekodzero dzevashandi vanobva kure. Human Rights Watch inotiwo vabva kure vanoshanda munyika iyi vanodarika 140 ezviuru vari parumana nzombe sezvo pasina mitemo inochengetedza kodzero dzavo. Makore mashoma adarika, hurumende yakamanikidzwa kunotora mamwe madzimai kuKuwait mushure mekukweshwa nemabasa, asi vasvikako madzimai aya akapedzisira omanikidzwa kuita mabasa akange asingadi. Zimbabwe iyo inodyidzana neKuwait haina matana yakatorera nyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Sangano reAmnesty International raburitsa gwaro rinoratidza kuti nyika zhinji kusanganisira Zimbabwe dzakatyora kodzero dzakawanda munguva yekurwisana nechirwere cheCovid-19. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wechitungwiza and Manyame Rural Residents Association vaMarvelous Kumalo.
Tinotambira gwaro raburitswa neveAmnesty International rinonyatsodonongodza kudzvanyirirwa kwakaitwa vanhu munyika dzakasiyana-siyana dzemuAfrica nepasi rose, kusanganisirawo munyika yedu yeZimbabwe, apo pasi rose raishungurudzika maringe nechirwere cheCovid-19. Hurumende dzedzimwe nyika dzaitotora Covid-19 semukana wekutyora kodzero dzevanhu dzakafanana nefreedom of expression, dzakafanana nekuwanikwa kwechikafu, the right to food, ne the right to shelter. Takaona dzimba muno muZimbabwe dzichipazwa pachiitwa demolitions munguva iyo vanhu vainetseka nezvechirwere ichi cheCovid-19. Saka zvedi iyi inyaya inosuvisa zvikuru.
Munokurudzira kuti paitwe sei kugadzirisa nyaya dzakadai?
Tinokurudzira kuti hurumende dzemuAfrica kusanganisira hurumende yemuno muZimbabwe isave inotyora kodzero dzevanhu ichitora mukana. Takaonawo zvakare by-elections achinonoka kuitwa muno muZimbabwe, maringe zvakare ne pamusana pechirwere ichochi che COVID-19. Saka tino sigira zvakanyanya nekuendosa kana kuti kubvumirana negwaro raburitswa iro report raburitswa ne Amnesty International.
Izvi zvinotiratidza chitakatarisa nyaya dzekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu.
Izvi zvinotiratidza kuti pasi rose kunyanya-nyanya isu muno muAfrica tichine basa zvikurusa rekuti tiite kuti hurumende dzedu dzinge dzichiremekedza kodzero dzevanhu. Nokuti izvi hazvibatsiri kuhurumende. Takaona hurumende yedu yakadelaya ma-by-elections asi ma-by-elections aya akazongoitwa. Saka hazvitibatsiri kuramba tichidzosera nyaya dzebudiriro mumasure nekuti nyaya dzema-elections dzine chekuita nebudiriro yevanhu.
Sei muchidaro?
Zviri pamutemo kuti vanhu vanofarwa kusarudza vamiririri vavanoda vanosanganisira makansela, mahouse of assembly members napresident wavanenge vachida.
Mukuru wechitungwiza and Manyami Rural Residents Association varizve mutauriri weResidents Association Coalition on Electoral Reforms vaMavelas Kumalo vari parunare kuchitungwiza naBlessing Zulu Studio 7. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nechirwere ichi vachingori zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi matatu nevasere kana kuti 5438. Vanhu zana nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Bazi rezveutano iro rakaparura chirongwa chekubaya vanhu vakawanda nhomba kana kuti blitz rinoti nezuro vanhu zviuru makumi mashanu nezvisere zvine mazana maviri nemakumi masere nevatanhatu kana kuti 57,286 vakabayiwa nhomba yeCOVID-19 nezuro wakare. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana nhomba yeCOVID-19 sezviri kukurudzirwa neWorld Health Organization mukupera kwachikunguru. Nhaurirano dzerunyararo pakati peRussia neUkraine dzatanga muInstanbul, Turkey nhasi. Mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vati yasvika nguva yekuti nyika mbiri idzi dzimise hondo kuburikidza nenhaurirano. Nhaurirano idzi dziri kuuyawo apo hondo iri kuenderera mberi, Ukraine ichiti yatora madhorobha akawanda ainge ambopambwa neRussia. Chikwata chiri kumirira Russia munhaurirano chinosanganisira vaRoman Abramovich avanonzi vanenge vakamboisirwa muchetura pane dzimwe nhaurirano dzakaitwa muKiev kuUkraine. Vachitaura nhaurirano dzisati dzatanga, mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vati zvirango zvakatemerwa Russia mushure mekuedza kupamba nyika yavo zvinofanira kuonekwa kuti zvashanda, sezvo nyika iyi isingafaniri kuedza kupamba dzimwe nyika ichifunga kuti hapana zvainoitwa. Vakuru vemauto muAmerica vanoti mauto eUkraine akwanisa kutora rimwe dhorobha mushure mekurwisana nemauto eRussia zvakasimba. VaZelensky vanoti vatorawo musha weIpin zvekare uri pedyo neguta guru renyika yavo reKiev. Asi nhaurirano padzanga dzoda kutanga, Russia inonzi yabombawo guta reMykolaiv, vanhu vakawanda vakakuvara. United Nations inoti hondo iyi yapa kuti vanhu mamiriyoni 10 vatize misha yavo, kusanganisira vamwe mamiriyoni 3 nezviuru zvisere vakaenda muupoteri kune dzimwe nyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya weStudio 7 abata muzvinafundo Moses Rumano vanodzidzisa paFrance University kuKansas kuno kuAmerica.
Ndiri kuona kuti dzichaita zvakanaka. Russia yaita nyika yamira iri yega isina badzimwe nyika dzinoibatsira, uye ndiri kuona kuti zvavangu vachida kuti zviite zvavangu vachifungidzira zvina kuita pane nguva yacho zvavangu vachiita. Saka ndiri kuona kuti masanctions akapuwa kune Russia ari kukonzidzirayo kuti upfumi hwavo hauchafambeba zvakanaka. Saka ndinovimba kuti zvichabatsira kuti nhaurirano iri kuitwa kuTurkey ichabudirira kuti pazoita urongwa hweceasefire.
Tinoona kuti Ukraine yanga ine zvinyunyuto zvayanga iinazvo zvakasanganisira kubhombwa kwenzvimbo dzayo dzakawanda uyezve kushayikwa kwechikafu izvi hazvizokanganisa here nhaurirano idzi?
Ndinofunga kuti zvichaita zvakanaka zvese zvanga zvichiitika izvo kuti vanhu vekuukraine vari kushaya chekudya uye nechepfu inogona kuva iri kunzi inofunidzirwa kunzi yakashandiswa, kwanga kuri kuda kumanikidzira kana kupa iko presha yakanyanya kuukraine kuti vabvume kunotaurirana kuti pazokwanisa kuzoita ceasefire. Zvinoreva kuti kurwisana kumire, vanhu vozotaurirana zvakanaka kuti muite runyararo munyika yeukraine.
Tinoona kuti mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden vakawanikwa vachienda kueurope. Unoona kunge kufamba kwavo kwavakaita uku kwakabatsira here kuti pabude nhaurirano idzi?
Zvakabatsira chaizvo nekuti kuvapo kwavabiden kunoreva kuti super power iripo inenge ichiti nyika dzekueurope tinokutsigirai kune dzidzo nyika dziri mubato renonzi NATO. Saka ndakaona kuti kuvapo kwavabiden kwakabatsira kuti Russia ione kuti apa daiwa kwanisa kutaurirana neukraine paite runyararo, nekuti zvehondo ikaramba yakadai inozoramba ichitandawadza ikazoita hondo repasi rese, zvinova zvinhu zvisingakarirwe ba mumazuva ano. Saka ndinoimba kuti ndo zvekubatsira izvozvo kuti paite mapeace talks.
Vanga vari muzvinafundo Moses Rumano vanodzidzisa paFrance University kuKansas muno muAmerica vari parunhare kuKansas kwakare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusorosoro muHonduras ratenda kuti vaimbo vamutungamiri wenyika iyi vaJuan Orlando Hernandez vaende kunotongwa kuAmerica kwavari kupomerwa mhosva dzekutengesa zvinodhaka. VaHernandez vari kupomerwa mhosva yekushanda nevanotengesa zvinodhaka kubva kuVenezuela neColombia, avaibvumidza kudarika nemunyika mavo vachiendesa zvinodhaka izvi kuAmerica. Asi mudzimai wavo amai Ana Garcia vaudza vatori venhau kuti murume wavo haana mhosva sezvo aitorwisa vanotengesa zvinodhaka. Mumwe mukoma wavo Juan Antonio Tony Hernandez akatobatwa nemhosva yekutengesa zvinodhaka nedare remuNew York. Kunonzi kwaita kurwisana kunotyisa kumabvazuva kwenyika yeDRC apo vakapandukira nyika vanozviti M3 varwisa mauto emunyika iyi pedyo nemuganhu wenyika iyi neRwanda neUganda. Munyika riri kuramba richipera simba panguva yehurumende pamwe nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi vari kukurudzira kushandiswa kwakanyanya kwemari yemunyika senzira yekumisa inflation iyo iri kunzi nevamwe inogona kukanganisa kumutsiridzwa kweupfumi hwenyika kana yakaramba ichiita chamuramba mhuru. Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Godfrey Kanyenze vanoti dambudziko iri riri kukonzerwa nekuti hurumende yakakaisika kudzora dhora remunyika pasina kutanga paonekwa kuti zvinhu zvagadziriswa.
Takaenda kudzoka kushandisa mari yedu yeZimbabwe, taifanira kutanga taona kuti zvinhu zvagadziriswa zvakamira zvakanaka, zvinozobatsira kuti Zimbabwe dhora yatinge taunza inge yakatsiga inge ine huremu. Zvino muchayeuka kuti patakaunza mari yemuZimbabwe muna June 2019, muchayeuka kuti inflation yanga yakuma 175%, yanga ichitosumuka ikazosvika 837% muna July 2020, zvichireva kuti yakatoramba ichitorashikirwa nevalue nehuremu.
Dr Kanyenze vanotiwo rimwe dambudziko guru nderekuti vanhu havachina chivimbo nedhora remunyika, izvo zviri kuzoita kuti rirambe richishaya simba.
Saka ndo dambudziko hombe ratinaro rekuti maZimbabweans haana chivimbo nemari yavo, nokuda kwokuti mari iyi haigoni kuita basa remari, haigoni kuchengetedza huremu hwezvatinenge tichiita.
Izvi zvinotsigirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera avanotiwo mukaha uripo pakati pemusika webhanga guru renyika nemusika mutema mucherechedzo wekuti vanhu havana vimbo nemusika wehurumende uyu.
Gap kana kuti difference kana kuti mukaha uripo pakati pemusika uri official nemusika mutema unoratidza kuti hurumende inofanira kuchigara pasi nevemabhizinesi nevamwewo vari muindastri yekufamba kwemari vawirirane kuti mari inofanira kunge iri pamari.
Mujina bizimusi vari nengo ebato rezanu PF wa Gilbert Muponda. Vanu tuonya kuti vashande wakawanda vari kutambiriswa mihoro yavo nemari yemunyika. Asi zvinhu zvizhinji zvichitengeswa nemari yekunze. Ndizvo zvezvimwe zvezvinhu zviri kusimbisa musika mutema.
Mamwe makambani akawanda anongo chingobhadhara maRTGS. Zviri muzofoseredza vashandi wavo kuti vazoende pablack market. Mari iyoyo yokwidza rate. Rate iyo yazokwidza inozoapply yozoona kuti yamushopu because munhu anenge angozviti okay kana chinhu chachiita mari yakati rate iri pakati. Rate kana yangokwira ubva wakwidzawo zvinhu zvacho. Saka nyaya yepa black market ndiyo main cause yekuti nganyatsotarisiswa kuti black market iri kumboramba ichienderera mberi sei.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei? Vakuchera vanoti.
Chekutanga kuwedzera mari pamusika wehurumende. Chechipiri kushanda neavo vari kukwidza mutengo zvisina tsarukano kuti vange vachidzora mutengo yavo. Asi chechitatu chakakosha ndechekuti panofanira kunge pane mitemo nezviga tingangoti malaws and policies anoita kuti vanhu vemabhizinesi vasavhunduke nguva nenguva kana kuti vasatye kuti mangwana zvinhu zvinomuka yava midigori.
Svondo rapera, dhora remunyika rakadonha zvakare pamusika webhanga guru renyika wereserve bank of zimbabwe foreign currency auction apo rakadzika kubva pamadhora zana nemakumi matatu nemana padhora rimwe chete rekuamerica kuenda pamadhora zana nemakumi matatu nemasere padhora rekuamerica. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chengezi Platinum chadoma Benjani Mwariwaru kuti ave murayiridzi wacho. Ukuwo darira magistrate nhasi raramba chikumbiro chemutungamiri weZifa akamiswa basa vaFelton Kamambo chekuti vambopiwa gwaro ravo rekufambisa rakabatwa nedare sechibatiso kuti vaende kumusangano weFIFA kuKatar. Izvi zviri kuuyawo apo zvinhu mumutambo wenhabvu munyika zvisina kumira zvakanaka sezvo vatsigiri vakawanda vasiri kuenda kumitambo nehuwandu zvinotarisirwa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vakamambo vakambomiswa basa neSports and Recreation Commission izvo zvakapawo kuti Zimbabwe imbomiswa kutamba nhabvu nedzimwe nyika neFIFA iyo isingatenderi mapazi ehurumende akaita seSRC kupindira munyaya dzenhabvu. Vakuru veZifa ava vari kupomerwa nyaya dzeuori vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi. Chechiri panyaya dzemutambo wenhabvu, zvibodzwa zviri kunaya makundano ecastle lager premier soccer league umo Chicken Inn yasimbisa ruoko rwayo kunyange vanhu vashoma shoma vari kupinda mumitambo iyi. Zvibodzwa 25 zvakakandwa mumitambo mipfumbamwe mupera kwesvondo izvo zvasiya Chicken Inn iri pamusoro peDynamos nemapoints matatu. Dynamos yasvetuka Manika Diamonds neTriangle kuenda pachinzvimbo chechipiri mushure mekurova Harare City 2-0 National Sports Stadium. Murairidzi weDynamos Tonderai Ndiraya ari kufara nekunda kwavo mumutambo uyu.
Ndikuzwa kufara vakomana vashanda zvine simba kuti tikunde mutsaka. Ndoda kuvatenda nekuzvikudza izvozvo. Ndinovimba vacharamba vachingoshanda zvine simba tichienda mberi.
Vanotevera Dimbare vanofunga kuti gore rino igore ravo rekutora mukombe mukuru uyu. Tombotarisa mutambo wehockey. Chikwata chemadzimai cheZimbabwe Hockey Under 21 chiri muSouth Africa mumitambo yeWomen's Junior World Cup iyo irutarisirwa kutanga musi wa 1 kubvumbi yopera musi wa 12 kubvumbi. Makundano aya ane zvikwata 10 nezvitanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheThe Connection chatinotaura nevechidiki nhasi na 8 PM Mike Hove weStudio 7 achange achitaura nevechidiki vakakwikwidza nekukunda musarudzo dzichangopera dzemabielections uye achitarisawo matambudziko ari kusangana nevechidiki vakakanganiswa nehondo iri kuUkraine iyo iri kurwiswa neRussia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndire mu Washington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.